chini chino fadha zikuru kuti mitengo yezvinhu muzvitoro uye makambani akasiyana siyana haichakwire sezvange zvoitika mugore ra2020 apo vanhu vazhinji uyewo vemakambani vakarasikirwa nemari yakawanda nekuda kwekwira kwemitengo yezvinhu.
Saka izvi zvinoreva kuti mitengo yezvinhu haichakwire here, nekuti takanzwa kamazuva apera aya vaboroma vanhu vachichema chema kuti pakangowedzerwa mari vashandi vehurumende vakaona zvinhu zvichiwedzerwawo muzvitoro. Zvinenge zvichifamba sei?
Zvinhu zvichiri kukwira muzvitoro, asi kukwira kwacho ndingangoti kwava kukwira kunonzwisisika ngekuti vanhu vanokwanisa kunge vachitenga nekurarama nenzira yakanaka.
Chii chiri kupa kuti mitengo isawedzerwe zvakanyanya?
Chanyanya kuita kuti mitengo yezvinhu isakwire sezvainge yoita gore ra2020 inyaya yekuti nyika yese yave kushandisa dhora rekuAmerica. Uyewo bhanga guru renyika rinova Reserve Bank of Zimbabwe harichagadziri mari yakawandisa isingaenderanewo nekubudirira kweupfumi hwenyika. Zvichireva izvona kuti mari irimo munyika iri kutenderera yeZimbabwean dollar yave shomane, haichawande, zvinoita kuti kunge kuinewo mari shoma inenge ichitsvaka dhora rekuAmerica pamusika mutema. Izvi zvinofadzawo vatengi nekuti zvinounza kugadzikana mukati meupfumi hwenyika.
Chii chinoda kuti Zimbabwe isadzokere kumazuva ndadzoka panyaya dzezveupfumi?
Tinoimba kuti bhanga guru renyika richaramba rine gwara irori uye riine mono mumwe chete iwoyo kuti mitengo yezvinhu irambe iri pasi uyewo risave rinozopinda pamuedzo wokuda kuisa imwe mari yakawanda mukati menyika takatarisana nemaelections a2023. Saka zvinhu zvinofadza kuvatengi nevemabhizimusi nevamwe vose vanenge vane chekuitawo neupfumi hwekubudirira kweupfumi hwenyika yeZimbabwe.